Oya, ini ndaka ya uza daerati malume kontu mshanga kuma 1990s. I went to Blawayo ndikida kuno try out kutindi join ama course. So mswa ndaka enda kwa ama course. Yes, so I think I was at the audition Muscat. And Ken City, evo, ye performance ya vayi itanai. I just, ndaka ngoch, I think ni nini izan, tanda si levo. It was ye dance, negu imba, niti. Zami, zaka nagata kutin ndaka funga, so I bend down. Now again, our first real like business meeting happened. I was still in the room. So Muna, I matched around who I took and download Bunza anything. Why you want to download? Is the last one and I got into Shapa, which I could find in Dubandaga and now the Tauranavo. Sakamuna, I was an icon and leader that was. I loved him for that.
Kusiya kwavaita basara vaiita panyika pano richawana here vamwe vachariendesa kumberi sana Makosi Theatre avo ne TV station ya vainzi vanga vakutanga iko kunana lupanoko munoona zvichizoenderera mberi here izvo
unaku wemunhu anoita mabasa akanaka amakosi iriko both senzimbo institution. And kune vanhu vakawanda vakadzidziswa naiye konti nevamwe vakadzidzawo kune dzimwe nzvimbo vanosapota zvaanoita. Kune vamwe vakapiwa ruzivo nakonti mushanga vakaona konti mushanga vakavainspire vachasimudzira basa kondiniti haipere.
Ndopedzisa hangu ndichibvunzawo kuti mashoko amungapewa mhuri yezimbabwe kupedzisira pamusoro pekuonekana navamuhlanga ndekuti kudii.
Tarasikirwa negamba guru. This person was an icon, he was a leader, he helped not only his family but his country. The map kwakawanda, I truly believe he is a hero. Dai gurugunzi zvakaitika mashiromo zvokuratidza munhu through your performance you are a hero. This is another person whose work of hero. And ndoda kuti kumuri kwamuhlanga tine urombo marasikirwa enda munaura kuromenda tese tichisema nei vanhu vekumatevenan north vanhu vemubwayo amakosi rambai muchienderera mberi ne dai konti akakwanisa kuzorora murugare may he ever rest in peace.